Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 11 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose.
Tarisa maminimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika ma RTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama.
Tarisa maminimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo.
Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoshora kusungwa pamwe nokubhadhariswa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupko.
Asi vanhu vakawanda vanga vasingazvitarisiri kuti kuchaita zvinhu zvakaita sezvatakazoona nekunzwa zvese. Saka takapiwa yambiro yakakura chaizvo kuti kuchange kusina kumira zvakanaka.
Muno muAmerica vanhu vanopfuura 45 vanofa mudutu mpengo aida kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 11 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu 158 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane 40 nevapfumbamwe 4,449. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana ne25 ne10 125,118 vapora vachiita zviuruzana negumi nezvina zvine 140,000 114,197. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 2,000,000 ane zviuru 600,045 zvine 2,649,805. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 1,673,309. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 1,000,000 ine zviuru 600,043 zvine 300,000 1,673,309. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano Re Consumer Council of Zimbabwe rinoti muri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru zvina nechimwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemashanu RTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama zvakakwana. Vashandi vakawanda vehurumende vanotambira mari iri pasi pezviuru gumi nezvinomwe 17,000 RTGS. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutulinyuve vanoti vanoda kuwedzera vashandi mari asi vachitiwo upfumi hwenyika hwave kugadzikana mitengo yezvinhu haichanyanye kukwira. Vamwe varairidzi vakatotanga kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Tinga darisa mama sectors akawanda avasati vasvika ipapo. Mashoma ma sectors tiri kuona ari pamusoro pemari iyoyo, kana tingati vanobhadhara tingati above the poverty line. Tabona veku finance sector, tabona ma quasi government entities raga fanana neveku zimra. Asi mashoma ma sectors acho anenga chibhadhara mari inosvika pane mari iri kutaurwa neConsumer Council of Zimbabwe.
Ko vakawanda vari kupuwa mari yakaita sei?
Ma sectors akatowanda chaizvo. Tingatarisa ma minimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo, vamwe vachiri pasi chaizvo. Asi inotozivikana iri pamutemo minimum wage akatarwa negovernment yange isati yasimuka pa 2500. Saka tiri kuona masectors akati one day tikandi maemployers akati one day kuti vasvike kuma 5000 10000 15000 anenge vanodaidza kuti ma cost of living inenge isiri basic salary inotambirwa nemunhu. Zvinoreva kuti haisi mari inoshandiswa pakuzotorwa mapenjeni nezvimwe zvakadaro, kana kuzoshandiswa pakukaruleta materminal benefits kana munhu abuda basa. Ndizvo mari dzokuti dziri padiscretion ya employer.
Munorevei apa vamwe?
Employer anogona kutosimudza paanenge achida kutora mari iyoyo. Nekuti maemployers anenge achiti basic kana kusina chibvumirano kuemployment council kana kuseta basic inenge iripo ndiyo yekudhara iyoyo 2500. Saka mari dzinotambirwa nevashandi dzichiri pasi nemari dziri kutaura neConsumer Council of Zimbabwe. Ndo dambudziko ragara riripo kwemakore nemakore.
Izvi zvinorevei takatarisa mushandi?
Zvinotoreva kuti ruzhinji vanhu vari munzara tingati vakawanda tinovadaidza kuti vari mupoverty. Mawages asarira pasi. Ivo vehurumende vanenge vachiti zvinhu zvastabilize iyo zvino, asi chokwati nderekuti maprices kubva kwatanga malockdown anongopota achingokwira, asi muhoro yevanhu haisi kukwira. Saka ndiro dambudziko riripo.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa nemapurisa rekusunga pamwe nokubhadharisa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupco mari inoita zviuru zviviri zvemadhora pamunhu. Mutungamiri wesangano iri vata fazwa Goliath, vanoti vanopokana nedano iri zvakanyanya vachiti mapurisa anofanirwa kutanga aona kuti chii chasvitsa padambudziko iri vachiti hapana asingazive kuti Zupko iri kuremerwa. VaGoliath vanotiwo zvakare ikodzero yemunhu kuti ashandise nzira dzaanoda pakuenda rwendo zvichienderana nekuti anenge achimhanya zvakadii, kwete kuti audzirwe namapurisa mabhazi ekukwira. Vanotiwo sangano ravo ratosvitsa nyaya iyi kumagweta avo kuti atange kuongorora danho remapurisa iri. Kusvika pakupera kwezuva nemusi wechitatu, vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vakatinge vasungwa vachibhadhariswa mafaindi aya, uyewo mabhazi anodarika mazana maviri anonzi akange asungwawo nemapurisa achibviswa pamigwagwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaGoliath pamusoro penyaya iyi.
Danho rinoda kutorwa nemapurisa iri tinopokana naro nekuti ivo vanofanira kutsvaga kuti chaita kuti musoro uteme chii. Takatarisana nekuti Zupko iri kuremerwa uye zvakare zvifambiso zveshoma maguta akasiyana-siyana. Vanhu vari kutambudzika kunge vachienda kubasa nekudzoka kubasa nekuti mota dzinotakura veruzhinji ishoma, uye zvakare harisi basa remapurisa rekumbunyikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi.
Asi chii chiri kuita kuti vanhu vaende kutokwira motokari dzisina kunyoreswa idzi vachisiya mazupu kwaakachengetedzeka?
Chiri kukonzera kuti veruzhinji vaende kunokwira motokari dzisiri dzezupu inyaya yekuda kubata nguva kusvika kumabasa, nekuti hakuna mabhazi anokwana anofamba nenguva kutakura veruzhinji kuti vanga vachibata nguva kumabasa. Ndosaka vanhu vari kuenda kunokwira motikari idzodzo kuti vange vachifambidzana nenguva vachinobata projection hour yekubasa zvakavakoshera. Tikada kunyatsotarisa nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yekuti mota zhinji dzekambani yezuko hadzina kunyatsokwana, dzichireva kuti hadzisi roadwork. Vanhu vazhinji ndosaka vamwe vasingadi kudzikwira, ishoma dziri roadwork.
Saka matanho apa hamuchatora panyaya iyoyi?
Isu danho rachichatora sesangano nderekudzivisa vanhu kuti vatangokwirire pese pese muguta reHarare, ngavatsvage pari nani pekuti vange vachichakurirwa, sezvo zvatinoziva kuti mabhazi nemichovha yekambani yezipo neshamwari dzayo haisi kwanira vanhu vese kuti vange vachienda kumabasa nekudzoka kumba. Uye zvakare nyaya iyi tatoitirwa kumagweta edu kuti vanyanye kuiongorora nezvavo, uyezve tiri kuti pane vanhu vese vari kushungurudzwa nemaitiro ari kuitwa aya ngavatibate panhamba dzinoti 0712334330 kana kuti panhamba dzinoti 0773239688 tinyatsoongorore kuti chii chiri kuitika. Kune vese vakapuhwawo matiketi kana kuti vakafanjiswa vasina mari ngavatibate ipapo. Tiri kuti izvi kuitika izvi zvinoda kuti mapurisa vari kuda kuti vanhu vakonzerese ruzha, pave nerurengo pakati pedu neivo, nekunzi tiri kuda kumukira hurumende ndozvikwazvikuende ikoko nekuti hapana mutemo wakadaro. Ngavagadzirise chaita kuti musoro uteme, kwete kuda kufaindisa varombo vasina mari. Tinopokana nekuita kwakadaro.
Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvakurudzo ichangobva mukuitwa neZimbabwe Council of Churches ZCC inoratidza kuti pane mukaha wakakura zvikuru pakati pevakaremara nevasina kuremara, izvo zvinoita kuti vakaremara vaomerwe neupenyu. Godwin Mangoja anotipa nyaya iyi.
Gwaro rakaparurwa neZCC nezuro rinonzi Disability Inclusion Survey Report uye rinoratidza kuti zvivakwa zvakawanda munyika izvo zvinosanganisira zvikoro, machechi nezvipatara hazvina midziyo kana zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara. Gwaro iri rinotiwo vanoshanda munzvimbo idzi havakwanisi kutaura kana kushandisa mitauro inonzipa nevakaremara. Zvikamu makumi mashanu nezviviri zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakati mabhazi nezvimwe zvifambiso zvive ruzhinji hazvina zvinhu zvinoita kuti vakaremara vakwanise kuzvishandisa zvakareruka. Zvimwewo zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vakaremara vanodyidzana zvakanyanya nemakanzuro avo kudarika zvavanoita nenhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende. Makambani akazvimirira anonziwo haana kugadzirira kupinza basa vakaremara. Vamwe vakabatsira patsvakurudzo iyi zvakare vari nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari nhengo yesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo iyi yakabudisa kuti vanhu vakaremara vangapinde sei muvanhu kana kugara nevamwe pasina rusaruro.
Chikuru chatakawana ndechekuti vanhu vakaremara havana vimbo nevamwe vanhu vasiri mhuri dzavo kana nemamwe mainstitutions asiri mhuri dzavo, mainstitutions dzakafanana nehurumende dzinguva namakereke chaiwo, nekuti vanofungidzira kuti makereke dzimwe nguva havabati zvakanaka, hurumende haivabati zvakanaka, asi mhuri dzavo ndokwavanotovane vimbo yakakura upenyu hwakareruka kuri kuti vari vanhu vakaremara.
Vakuchera vati zvavakawana patsvakurudzo yavo zvinofanira kubatsira hurumende nenyika pakuona kuti vanorarama neurema vawana raramo kwayo.
Nzvimbo yangu ndeyekuti mapoka iwawo, mapandiko iwawo achaona zvakakodzera kuti vaotarise tsvakurudzo iyi vaone kuti ndepapi pavangavandudza maitiro avanoita zvinhu kuitira kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo raramo ine chiremerera.
Muzvare Joyce Matara avo vanoshanda nesangano reGyros Jerry vaudza Studio 7 kuti zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvichabatsira pakupedza matambudziko anosangana nevanhu vakaremara.
Chinangwa chedu chekuti isusu dai mamwe mapato akazvimirira vakuiriza anoita nezveurema ngavakwanisewo kuti muzvirongwa zvavo zvavanenge vachiita kubva papulaning stage kusvika pakunoimplimenda nekwakuevaluata vange vachiinkludawo issues yedisability imomo muzvirongwa zvavo imomo. Even hurumende now that report like I said masikati paya kuti inofanira kunge ichishandiswa an advocacy tool nokuti taane umbowo hwekuti iyo hurumende chaiyo pachayo vange vachikwanisawo kuishandisa ripoti iroro pakuongorora even panyaya dzekupawo maresources kuti pano vanoalocatawo here maresources ari adequate kunyaya dzehurema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori weZCC Reverend Kenneth Mutata sezvo vange vari mumisangano. Asi ZCC inoti pamusoro peNational Disability Plan hurumende inofanira kuumba hwaro hwekuvandudza mabasa ekusimudzira vakaremara kuitira kuti vakwanise kuraramawo sevamwe vanhu mudzimba nekumabasa. Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 mwedzi wapfuura kuti hurumende yakaparura gwara richashandiswa kuona kuti vakaremara vasimudzirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobvuma kuti Zimbabwe yasvika pakubatikana nezvikwereti zvekunyika yeChina, asi vachiti Zimbabwe icharamba ichitsvaga rubatsiro kubva kuChina nekuti pane kuzvidzana kwakanaka pakati penyika mbiri idzi. vamunangagwa vakataura izvi apo vaitaridzwa basa riri kuitwa kugadzirisa nhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe muHarare iyo irogadziriswa nemari inoita zana rine makumi mashanu nematatu emadhora ekuAmerica anobva kuChina. MuNewsday makare, kampani yeZesa Holdings inoti iri kutsvaka nekupinza basa zvakare avo vaimboshandira kambani iyi ichiti iri kuda kuti kambani iyi ishande zvakanaka. Zimlife.com rinoti bepanhau reZimbabwe Independent nesangano reTransparency International Zimbabwe vaenda kumatare edzimhosva kumanikidza hurumende kuti ibudise pachena zvakabvumiranwa pakati pehurumende nekambani yeLandela Investments pamusoro pekutengwa kwemabhazi. Landela Investments ikambani inonzi iri pasi pavakuda kwashe tagwirei avo vari kupomerwa mhosva zhinji dzeuori. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pastudio 7 apo. Ini ndoda kutsikurudzirawo vazhinji vese vemGC Alliance handaitorejesa kuvhota tirege kuchiridzirwa nawo Monzora. Monzora haana zvaanotiita. Tinokurudzirawo madzimai ese nevasikana vechidiki kuti tibude neuwandu hwedu tiende korejesa kuvhota tirege kuti ndezvana baba chete vachamisa chete. Vamunangagwa chizororai, nguva yenyu yakakwana.
Mamukasei pastudio 7. Ini ndinoitawo Laxon Maposa kumba ndeibva kuSpinge ndiri kuJoburg. Ndinopa kutenda nenyaya dzamunotipa. Ndoda kundotiwo kuna president wedu vachamisa kuti sei vasingambosvikiwo kuChipinge vanhu vavaziye. Vakambofambawo maruwa risaidi tiri kwedu iyo vanhu vanovaziya, mavhoti vanowina, vasangotambira kutaundi ega. Ndatenda.
Mamungaze pastudio 7 apo. Ndini nezvimwe zvandiri kuonawo zvandada kuti ndimbotaurawo. Ndikuonai kuti ZANUPF yavhara maofisi kwaregional general kuti vanhu vasakwanisa kutora mazvitupa, mapasipoti nechi nechii. Ike zvino vanhu vari kupa mazvitupa nevanhu vavo vari kuti vakwanise kurejesa vagozi vavhotera. Majority yakavharirwa maofisi kwaregional general kuti vakwanisa kutora chii mazvitupa nemapasipoti. Vanhu vakwanisa kurejesa kuti iyo ive nevanhu vayo vainge ichipa mazvitupa kuti vagozoivhotera. Ndosoni yapinda nezanupf nyuwani.
Hello pastudio 7, muri sei? Hai, ndinotosetsa zvangu nemutauriri weMDC yaNgonzora ana Lloyd Damba kutobuda tsinga achitaura kuti kwai makanzuro takamadzinga. Hei, muzinda takatora. Uri kugwira zvokutora muzinde here weka kuti uri kugwira zvokuti vana veZimbabwe vasununguke kubva kuZanu? Kutobuda tsinga kuita sokuti wasvikigwa neshavi reZanu. Uzive zvaunoita iwe Lloyd Damba naNgonzora wako iyo.
Pastudio 7 napo, muri sei? Kumuchetana na mukomotani ukawande namukoma Blessing nevamwe vose. Aiwa, kuno kumufaro hatina. Monzora ada kuti jairira chaizvo. Akapedza kurikora maMP, makansela, zvese zvaari kuita izvi. Nazvo unotanga kutaura kuti ari kuda kuzita kuti MTC Alliance angasatambe nesu ana eZimbabwe. Tikagumbuka zvekutika handidangu kutaura zvemazuru yakanyanya kushata kana takawanda. But ngasati jairire kusapa kudaro.
Mangwanani akanaka pastudio apo. Ana mukoma Tanonoka Wande, vana mukoma Blessing Zulu. Aiwa, ndoda kungotaura hangu zvishoma shoma pana vamonzora. Kana vamuchigona kuisavo shoko rekuna vamonzora vavodze kuti vamonzora ngavarege kutitambisira nguva. Vamonzora hativadi, tisi vanhu veZimbabwe kuti ati vamonzora hativadi. Tikaisa vamonzora navamunangagwa apa, vamunangagwa tingadoda vamunangagwa namonzora. Havasada kushungurudza isu vana veZimbabwe tichitambura kudai tokukwira chinzani pamberi pedu toisa vamonzora. Haa, vanotambisa nguva, vakupe vanani, kupe wadzo vanani. Vamonzora zvavari kuita vakutambisa nguva yavo, ngavarege kutambisa nguva yavo vamonzora. ngavende vanoende kumasoro vana matemwari uchavakomborera matenda pasi.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika parizvino vanhu vanopfuura makumi mana nevashanu 45 vakafa kumaodzanyimba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica kana kuti Northeast mukuvhuvhuta kwedutu mupengo Aida iro rakavhuvhuta kubva kuchamhembe kweAmerica riine ukasha hwemhepo nemvura. Dutu mupengo Aida riri kuvhuvhuta mumatunhu mumaguta nemunzvimbo dzakawanda mumatunhu eNew York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey nemamwe. Nezuro, gavhina vedunhu reNew Jersey vaPhil Murphy vakazivisa kuti vanhu vanoita makumi maviri nevatatu vakafa mudutu mupengo iri kusanganisa mupurisa akakokorwa nemvura achiedza kubatsira vanhu. Dunhu rePennsylvania nderimwe rematunhu aya riri mudambudziko iri uye rakarasikirwa neupenyu hwevanhu. Tabata chizvarwa cheZimbabwe vachigara muguta rePhiladelphia muPennsylvania makare vaNick Mada tikavabvunza kuti kwavari kwakamira sei.
Mukoma wande, tinotenda Mwari kuti pari zvino nepatiri kwadzikama zvakanyanya pane zvatainzwa nekuona nezvikomanhero kwainge kuchityisa nemvura yacho kuwanda kwacho. Uye ndofunga chakatiponesa mhepo yakaita shoma dai yakati wandei nezvatazonzwa nenzvimbo dzakatipoteredza dzakapindana nedambudziko guru rekunyudzwa kwemotikari nekuzara kwemvura mumabasements dai takapinda patsekwende yakakura kupfuura zvatiri kuona nekunzwa izvozvo.
Pane zvamakanga mamboudzwawo here nevatungamiri vedunhu renyu kuti muchenjerere?
Hongu, takawana mamessages akawanda chaizvo kunyanya pamafoni system yedu sekuziva kwamunoita muno muAmerica kuti mafoni anobva atanga kutumira mamessages anotaura kuti kana pane zvinhu zvihombe zvakada zvinoitika anenge achingoringa. Saka takataurwa ndokuchauya dutu mupengo asi vanhu vakawanda vanga vasingazvitarisiri kuti kuchaita zvinhu zvakaita sezvatakazoona nekunzwa zvese. Saka takapiwa yambiro yakakura chaizvo kuti kuchange kusina kumira zvakanaka.
So kuzvara kwenyu pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamamboti manzwa zvakapinda mudambudziko pamusoro pedutu mupengo iri?
Sezvo ndiri imwe nhengo yezvizvarwa zveZimbabwe munharaunda medu, ndoda kukuvimbisai kuti dai zvanga zviripo dai ndakutokutaurirai kuti pane zviripo, asi ndinovimba kuti hapana. Kuburikidza nemuma community groups edu vakwanisa kunge vachipindana netsekwende dzapindana nevamwe idzo dzidzi. Saka ipapo tinenge tayambudzwa.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vanogara muguta rePhiladelphia muPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoshora kusungwa pamwe nokubhadharisa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezvupko. MuAmerica vanhu vanopfuura makumi mana nevashanu vanofa mudutu mupengo Aida kumaudzanyemba kwakadziva kumapazuva kweAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.